Vatendi vakataura nestudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. Mufundisi Mishek Mastara vekereke yeBaptist vanoti nguva iyi yakatanga kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure uko zvishoma tiri kuona vaJudha vachifamba tichitatanga pana Abrahamu achiuya Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi paMwari asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani vanhu vakabva pamberi paMwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopinda kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nokuti kubvira kare nakare kumaOld Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose, asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka. Uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose akatakura mitoro yedu yose kuburikidza namarwadzo ake ese akarovegwa asina kana nemhosva. Uye akavimbisa kunyange neumwewo mutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumumbambo hwokudenga anga abvuma ati aaknowledja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momungwari vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwana wakomana waMwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kachiti ndiyo nguva yatorangarira nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa muchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu, akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Easter inotikoshera because ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai Sungane Zvarabwanashe vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu tinotonamata, pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe kutoti ngatinamatire umwe nomwe paakamira ipapo namatira nyika yako nyika yeZimbabwe. Saka hongu tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuita kuti vatendi vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.